totarisira kuti kune inonzi cloud band no kutangira kuna na Botswana uku iri kuwanikwa ichipinda muZimbabwe kutanga zvakatotanga zuro chai kunzvimbo dzakaita seMatabeleland North neMatabeleland South uko takawana kupfunha nemvura yanga ine mheni nemabhanangana kunzvimbo idzodzo saka tichatsvaka kuti gore iri parinenge richipfuura nemukati meZimbabwe nzvimbo dzakawanda dzawana mvura kune dzimwe nzvimbo kunenge kune iyoyo tinoti continuous rain mvura inenge ichinaya almost throughout the whole period anapulawayo anakwekwe zvichipinda munana Harare iyoyo tinoti high veld saka nzvimbo idzidzo dzinovo dzichawana mvura yakati wande nekusouth kwacho uku kuchitaiswa nzvimbo dzakaita sana Kezi Gwanda zvichipinda munana Masvingo zvenext week tinenge takuzotarisira kuti pane imwe system ichapindazve zvakare munyika but parizvino tongotarisira iyo system iri kubva kunana Tswana ichipinda munyika muno muZimbabwe inenge ichitangira kumadokero ichienda kumabvazuva mvura yacho yakati shomeke kunana March East kan kuzasi kunzvimbo dzakaita sana Matabeleland South neMasvingo ndokuko yakati wandirai mvura yacho parizvino
saka munopa yambiro yakaita sei kune vanhu kune nzvimbo dzichanyanya kunaisa mvura idzi
parizvino kana season ichiri kutanga sezvo ikuita kudai mvura dzacho dzinenge dzine mheni nemabhanangana kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzine zvimvura mapwe saka tinokurudzira kuti kana mvura iyi yatanga kunaya zviri nani kuti uwanikwe uri mukati memba kana kuti panzvimbo yakawandika asi vanhu vanokurudzirwa kuti vasahwande pasi pemiti uyezve pane nzvimbo dziri pakavhurika kuti nzvimbo idzi dzirimo susceptible kurohwa nemheni because dzinenge dziri pakavhurika pasina protect yakakwana.